Free Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Friday, April 2nd, 2021. This is Live Talk. I am Kix Dube.
And I'm Marvelous Nhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and the Easter holidays.
And the Ministry of Health reports that almost 11,000 Zimbabweans received their first dose of COVID-19 vaccines yesterday, bringing the total that have been vaccinated so far to 87,791.
The ministry also reports that 2,631 got their second dose yesterday. There are 17,516 people who have received their second dose. Zimbabwe has so far recorded 1,523 COVID cases deaths since the outbreak of the disease in the country last year.
And according to Johns Hopkins University here in the United States, there are more than 130 million people who have tested positive for COVID-19 and almost 3 million deaths worldwide.
And today is Good Friday. Zimbabwe is joining the rest of the world in marking Easter holidays. Church sessions are still being limited worldwide COVID-19.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nhasi pazuva reGood Friday. Kudai ini ndiri muno muWashington DC pamusoro pedenda reCOVID-19. Apo pari zvino bazi rezveutano munyika riri kuzivisa kuti pane vanhu 11,000 vakawanikwa vachitora nhomba yavo yekutanga yeCOVID-19 vaccine nezuro. Zvinoreva kuti nezuro vanhu vazhinji vakawanikwa vachitora nhomba iyi, tichienzanisa nemunguva yapfuura apo painge paine vanhu vashoma vari kutora nhomba iyi. Asi vanotaura ivo kuti pari zvino vachisanganisa vanhu vese vakatorwa vakabayiwa nhomba iyoyi vasvika ivo pa87,791. Totarisa zvakare kuti pari zvino vari kutaura ivo kuti pane vanhu 2,631 vakawana second dose yavo nezuro. And uyezve totarisa isu zvimwe zvakadai kuti zvakamira sei pasi rose panyaya pedenda irori reCOVID-19. Johns Hopkins University inozivisa kuti pane vanhu 130 million pasi rose vawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCOVID-19. Pavanhu ava 3 million vavo vanosanganisirawo vazvizvarwa zveZimbabwe zviri muZimbabwe nepasi rose vakawanikwawo vachishaya kubva kudenda iri. Asi totarisa kuti kuZimbabwe pari zvino pane vanhu 1,523 vakawanikwa vachishaya kubva kudenda iri reCOVID-19 kubvira pakatanga denda iri. Saka tichange tiri kuzeya pamusoro penyaya iyoyi yeCOVID-19, tozeya zvakare pamusoro penhomba dziri kuwanikwa munyika pari zvino, tichitarisa zvakare nyaya ye Easter holiday yakatarisana nayo tichitarisa nasi izuva reGood Friday nezvimwewo zvatinogona kubata zvematongerwo enyika tinotarisa zvakare kuti takaona bazi Consumer Council of Zimbabwe ichitaura nezuro kuti nekukwira kuri kuita zvino munyika mhuri dziri kuwanikwa idzo dzichida mari yakawanda inosvika iyo 36,000 mari yemuZimbabwe kuti dziwanikwe idzo dzichirarama mhuri inenge ine vana 6 chozotarisa zvakare World Food Program iro vhiki rino rakazivisa kuti pane vanhu 2.4 million vari mumaguta emuZimbabwe vakatarisana nenzara saka tichange tiri kubata zvese izvozvo tichida kunzwa kwamuri kuti muri kuitei panguva ino yezororo reEaster tichitarisa zvakare kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti vemakereke vari kubvumidzwa kuti vainge vari 50 chete panguva inoyi uyezve vari muzvikoro kumabhoarding havasi kubvumidzwa kuenda kumba vabereki vavo havasi kubvumidzwa kuuya uyezve avo vanenge vari zvizvarwa zvezimbabwe zvinoda kupinda munyika unofanira kunge uine maresults ako etest yecovid-19 yaitwa 48 hours before waenda kuZimbabwe kana uri mumwe anobvawo kune dzimwe nyika ari muZimbabwe uchida kubayiwa nhomba iyo yecovid-19 vakabva vati ivo uchange uri kubhadhara nhomba iyi saka ndo zvimwe zvakaimwe mitemo yakaturwa ekuti nyika iedze kuchengetedza yavari kuti iyo havasi kuda kuti munyika yeZimbabwe mupinde third phase yecovid-19 iyoyi saka tichange tiri kuzeya pamusoro peizvozvi zvakawanda wanda ipo pano sezuva reGood Friday kudai Gibbs.
Yes, Mavra, so we've got a listener who is based in Johannesburg who has got a message for us today. He's complaining bitterly about the border. You know, he says that the Zimbabwean government should actually open the borders. Here he comes.
Nenhau dzemunotipa dzisina tsvete dzisina kwadzakarerekera rambai makadaro chetinoya kutokurudzirawo nokuchishuwo panhau dzenyu dzomunotipa dema kuti wedzereo kana ne10 minutes zvadzo nhau dzenyu dzinotigutsa chaizvo hadzina nhema mukati right ndandipindawo pamaonero anguwowo nechichemo changuwo kuna purezidendi madiniko kuti muchivhurawo mabhodha akumana tikwanise kundoonana nemhuri dzedu tindoonana nevadikani vedu tava negore kubva muna machi kusvika nhasi machi inguva yakareba zvikuru haichagoni kuti tirambe tisingaonani nevadikani vedu vadikani vedu havachina chivimbo nesu dzimwe misha dzakaparara zvanga zvadini kuti purezidendi munyevenuse mutemo yenyu pakuvhurwa kwemabhodha purezidendi mukaramba makavhara mabhodha shuwa mhuri dzedu misha dzedu dzinotsakatika shuwa tinokukumbirai kwazvo rinomanga machinjawo mutemo yenyu munyevenutse shuwa zvokadi zvinhu zvingava zviri nani nokuti kuti titumire zvinobatsirikana mukati memhuri yedu tisingaona nemhuri yedu hazvina zvazvinoreva saka purezidendi tanga tichikumbirawo kuti zvokwadi panhau dzemabhodha vhurai tikwanise kundoona nemhuri yedu tatenda hangu.
So Marvelous, that's one of our listeners in Johannesburg.
Yes, Gibbs, he's actually echoing the same sentiments that were echoed by the vendors, one of the vendors' unions in Zimbabwe, leader of VSET, Samuel Wazai, who I had the pleasure to interview, commenting on some of the measures that were announced by President Mnangagwa. His only comment was he wishes the borders could open because he says most families right now cannot do any business. They are facing hunger. Just, in collaboration of what we saw in the WFP report, where they are saying people in urban areas, up to 2.4 million within Zimbabwe, are facing hunger. So he literally is in support of what our listener there is saying. Potangatiru kunzwa mwe mtereri wedu Studio 7, achitaura iye pamusoro pe yaari kuti iye nuna yaainayo achiti iye dai mabhodha awanikwe achivhurwa. Saka ndikati nini aiwa izvi takazvinzwa zvakare iro vhiki rino kubva kuna vasamwe wadzai vesangano revhiseti rinomirira vanotengesa mumigwagwa vachiti ivo pakuti paiswa yatingati mitemo yekuchengetedza COVID-19 ivo chichemo chavo chikuru ndechekuti dai maborder avhurwa vanhu vakwanise kunge vachitanga zvakare kuita mabasa ekutenga nekutengeserana kunze kwenyika ndochanga chiri chikumbiro chavo tiri kunzwa zvakare chichibva kune mumwe mutereri wedu asi vamwewo vana mazvikokota vatingati veutano vanga vari kuti ivo maborder ngaamboramba akavharwa gigs nekuti vari kuti vari kutyira third wave yatakaona muna January.
Ye, uyatola pome vera sokuti ubaba lo katikhuluma ukhuluma ngokuthi impela kumele kuvula amaborder ukuthi phela akuncedi ukuthi babe thumeza impahla eZimbabwe kodwa bengaboni ama families. So they are preferring marvelous to go to Zimbabwe instead of sending goods, right?
I think, you know, the story of Zimbabwe and South Africa is a very, you know, it's a very complex situation because, as you know, most of the people in South Africa who are working have their families, their wives are in Zimbabwe. So I think this gentleman, from where I could hear him saying, he says he wants to visit his wife and family because he says, look, now families, you know, are really integrating at this point in time because they have not seen their families for a year, some of them.
Yes, marvelous. And before we go into details, you know, of what you're going to be discussing today, I think we've got a song that was sent by a certain gentleman of the Apostolic Faith Mission in South Africa. You know, they are celebrating Easter holidays as we speak right now. And I was talking to Reverend Hussein Spanda before he joined the show, you know, she was talking about Amakhwimbi, you know, caterpillars, right? So he says there are so many of them. He was driving for Pride Bridge. He had to gather some, you know, along the road. So we've got some harvest, you know, this year. This is a delicacy, you know, in Southern Africa and beyond.
That we are buying them here for very expensive. So Pastor Hussein can also send us some dried ones here.
Oh, yeah, even the wet ones, you know. That's so nice, you know. Very
I'm
nice.
Not sure. Are the wet ones eaten?
Yes. There's a way to cook them. You know, you cook them in a very delicate way. You know, my mother used to do that very much. And she would use some cow milk, you know, to actually do it. There's that cream that you use. It's good stuff. Yeah. So, okay. So we've got this video sent by some people that are celebrating Easter. I think the gentleman is going to join us as well. So let's listen to this song. Easter mood, marvelous. You know, can you dance and round and round? You know?
Yes, actually, I'm
from there. Get dizzy.
I'm from Tipinge, so we have that similar dance in Mazioni from Tipinge. So I think I can do it. But I also spoke to Mufundisi Richard Moy, who was saying also that they had a church service today, and he said that his message, which I found very interesting, was to tell men, especially during this COVID-19, to also take some of the childhood chores that women are doing. He said he went to the church service with his baby at his back, you know, the usual, the Zimbabwean way. And men were asking him why. So he said, no, I'm leading by example. My wife can't come, so I'm the one who took the baby, put it on my back. And sometimes I take the baby to the clinic. So his message was to loosen or to lower domestic violence. Let's help our wives with some of the chores. So that's a very interesting dance right there.
Very interesting. Going round and round, you know, you may end up getting dizzy, right?
I'm sure if you ask them where they are from, I'm so sure these people are.
There's a gentleman that is going to join us. Okay, who's going to say that. So now we are joined by a Reverend Hussein Swanda of the Zimbabwe Christian Council, and we've got another gentleman here. So let's start with Swanda. Reverend Swanda, it's Easter today. So go ahead, tell us about Easter.
Well, yes, it's Easter. This is the most important celebration for the Christian community. Well, because the whole Christianity really is founded on the Easter message. Without the Easter message, you have no Christianity. The story of the cross of Jesus Christ dying on the cross and rising again is the primary message of the Christian faith. So Easter is very important as a celebration of Christ's death and resurrection. And also we are celebrating victory over death, but we are also celebrating the time when humanity was reconciled back to God. We know that the story that Adam broke away, you know, when they rebelled and sinned against God. God tried, you know, through Moses, he tried through Noah, he tried through Abraham, but he could not find, through all those periods, they could not find a perfect way which united the entire humanity back to God. And the only way was for Jesus Christ, his son, to come and die as a sinless lamb and sacrifice for everyone. And that meant that, you know, previously the Old Testament, it was a covenant with the Israelites, but now it's open for everyone. And so this is the Easter message. It's the good news of Easter.
Yes,
Easter, indaba ezinhle, njalo ke isiKristu ngokwaso, isisekelo saso, yiyo lindaba eyokuvuka, eyokufa kwaJesu esiphambanweni lokuvuka kwakhe. Njalo lokuthi ngokwenza lokhu, wabuyisela abantu kuye uNkulunkulu, ngoba siyazi ukuthi uAdam loEve ukona kwabo kwehlukanisa uluntu lonke loNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu wayezamile ngoNoah, wazama ngesikhathi sika-Abraham, wazama ngesikhathi sikaMoses, wazama ngesikhathi samaprofethi amadala, kodwa kwabonakala ukuthi vele lona uluntu lungeke lwabuyiselana loNkulunkulu ngaphandle kuze kube lo mnikelo ozadonsela umuntu wonke umbuyisele uNkulunkulu. Ke lokhu ke kwangena isivumelwano esitsha esalethwa yikufa kwaJesu. UJesu uthe sefile esiphambanweni wathwala izono zethu zonke, waba nguye ke otshaywa ngoNkulunkulu, waba nguye ojeziswa ngoNkulunkulu emele thina sonke. Ukujeziswa kwaJesu uNkulunkulu kwenza ukuba kwesuleke izono emuntwini wonke ozamvuma ukuba abe yinkosi nomsindisi. Njalo ukufa nokuvuka kwakhe kutho ukuthi khona ukufa kwanqotshwa. Yikho uPaul esithi wena kufa udonsi lwakho lungaphi.
So marvelous chipping there.
Apo tiri kunzwa isu Reverend Hussein Swanda vari kutaura kuti zororo irori reEaster izororo rakakosha chaizvo kumakristu, nokuti ndipo panobva yatingati kutanga kwechikristu, kuti ndoo nguva yakawanikwa Jesu achiwanikwa iye achishungurudzwa uyezve zvakare achiurayiwa uyezve achizofa achizomuka. Saka nhoroondo yechikristu inobva pazororo irori reEaster. Ndokutaura kwavari kuita vachitaura kuti vazhinji vatenderi ndoo zororo ravanonyanyokoshesa, nekuti rinotsanangura kwakabva achikristu, kana kuti kuti Jesu akawanikwa iye achishungurudzwa sei, achizowanikwa chaizvo achiroverwa pamuchinjikwa, achizowanikwa achimuka muzuva retatu, panguva iye yatinozoona vanhu vachifara mushure mekunge Jesu amuka. Saka vari kutaura ivo kuti panguva ino yeEaster, kunyange haro riri zororo, vanhu vakawanda vanenge vachida kuti vasangane vachiwanikwa ivo vachiita zvekudya nezvimwe zvakadaro, asi chikuru chiripa zororo iri inyaya yekuti inguva inoratidza kuti chikristu chakabva kupi uyezve kuti chii chakaitika kune mwana wamwari Jesu Kristu. Saka ndo zvimwe zviri kuitika ipo pano, uyezve tisange tiri kuuya tichionesana kuti zvakamira sei. So, Reverend Hussein, what kind of activities is, you know, are you doing there where you are when we see that, you know, there are limitations as to the number of people that can be at some of these gatherings?
Well, for us, we'll be having an Easter conference on Zoom.
Mm-hmm.
Because it connects with different people. So what we are trying is also to find ways of live, you know, for those who cannot connect so that mm-hmm. they can have a place where they can go and watch. But it's mostly on Zoom. And also a friend of mine has invited me to preach to about 30 people. They can yes. only bring 30 people to the church. They cannot bring everyone. Then the rest will be connected through WhatsApp and Facebook. So, you know, it's easy.
Aiwa apo tukunzwa Reverend Hussein vari kutaura ivo kuti panguva ino ye Easter ivo vachawanikwa vachiita maridzo dzavo vachishandisa technology dziriko dzemazuva ano inonzi Zoom, uyezve vari kutaura kuti pama WhatsApp group nezvimwewo, kunyange hazvo vati ivo pane kumwe kwavawanikwa ivo vachidezwa kuti vawanikwe vachitaura, asi vari kuti vachange vari kutaura nevanhu vanokwana ivo 30. Saka vachawanikwa vachizoshandisa yatingatiye dandemutande reinternet pakuti vawanikwe ivo vachikurukura kana kuti vawanikwe ivo vachitaura nhau iyoyi yeEaster. Ndo zvimwe zviri kuitika pari zvino, uyezve vanga vari kutsanangura ivo kuti pari zvino zvakakosha sei kuti vanhu vashandise dandemutande, sezvo kune denda irori recovid-19 iro riri kurambidza kuti vanhu vawanikwe vachiungana vakawanda. Gibbs.
Yes, I think we've got David Siamhondo. David, welcome to the program, sir.
Thank you very much, Gibbs.
Yeah, how are you doing?
I'm great. I'm doing fine.
Happy
Easter. Hope you're doing well as well.
Happy Easter, man.
Oh, happy Easter to everyone.
Yeah, so tell us, during this period,
tinotenda sisi mavelas, ndinovimba muri kuvaone zororo, muchavaone zororo reEaster rakanaka.
Aiwa isu tiri vatatu venhau, zororo ndofunga tozoriona paweekend.
Even nhau dzinenge dzichidiwa paEaster, saka ya ndinokunzwisisai.
Ehe, saka imimi chimbotsanangurai kuti kwamuri ikoko zororo Easter iri rakamira sei, uyezve rinorevei kune imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica.
Right, zororo reEaster sekutaurwa nekutsanangudzwa kwazvaitwa na Reverend Swanda. Ndinodaira kuti zvakafanana even nemucherechedzero chero wataiita zororo iroro even tichiri kuZimbabwe. Right, so zvazvinongotipangidza o zvarinongotaura kwatiri mucherechedzo wekukundwa kwakaitwa rufu pamuchinjikwa. And izvi zvinotipa tariro huru iyo yerumuko rwechipiri, and kwatiri isusu sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica tinorucherechedza nekurirangarira zvakare, nekuti ndonzira ndonheyo dzimwe dzekutenda dzatakapiwa kubva tichikura vamwe. Hongu vanhu vangada kuritora nenzira dzakasiyana siyana, asi mucherechedzo ndiwoyo kuti tinenge tichipemberera nekucherechedza zvekare kufa nekumuka kwakaita mambo wedu Jesu Kristu. So ndokuzvibata kwatinozviita muchitendero chechiKristu. And kunoko futi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kure nemakereke edu kumusha, neiyo even makereke edu atinopinda tiri kunoko acho mamwe acho akavharwa. Saka tichange tichisanganawo nehama neshamwari nevamwe vatine kutenda kwakafanana navo tichiburikidza nedandemutande reZoom nemumwe womuzvipoka matinokwanisa kusangana.
Yeah, so tell us a bit about Easter. What are you doing right now? Where are you? And how are you, celebrating Easter?
Right now, I'm in Minnesota. And for our Easter holidays, we have a number of activities that have been planned. And mainly, we are going to be celebrating our Easter via the internet, which will be mainly Zoom conferences that we are having. So it was our wish to attend in person because, you know, there's a whole lot of differences when you are online and when you're in person, you are meeting with your brethren and you are singing together and all that stuff, sharing bread and all that stuff, you know. So, but anyway, we do understand the challenging circumstances that we are in and would want to observe the COVID guidelines. So we are going to partake Easter celebrations and commemorations through Zoom meetings that has been lined up. So almost on a daily basis throughout the Easter holiday, there are going to be different teachings, different sessions that will be held. So we'll be logging in to see if we can enjoy the Easter. We know it's going to be different, but we are just praying that we will come out invigorated from the word that we are going to receive.
Thank you very much, and stay on the line. We've got Ubaba Ukulegani Ndlovu. Ubaba Ukulegani Ndlovu, anza kubona. Mbona zani phone yakho ingxayithe computer. So Ubaba Ukulegani Ndlovu, Association ye Apostolic Church kunangale nge Johannesburg. Sawamukela kuhlelo Ubaba Ndlovu. Yes, bona ngazani phuma uphinde uphenduke Ubaba Ndlovu kwenze sikuzwe kuhle. Sibona ngazani ivolume yakho ngani ayimanga kuhle. So kunte khonapho uphinde uphenduke. So while he's doing that, trying to join us, I think Reverend Busene Sibanda is back. So Ubaba Sibanda. Ubaba Sibanda, so you're talking about what is happening in churches, and the same was said by Mr. David Siyampondo. So at the end of the day, how difficult is it to have church sessions during this COVID pandemic period?
It's not easy because the nature of the church in the first place is for people to meet physically. But, you know, with data issues here, it's a problem. As you know, now it's disconnected. ZESA is on and off. So I have to go on another platform, which will not be disconnected. But what I'm saying is, for the ordinary Zimbabwean, it can be very difficult. So it means it limits our numbers, and it limits the people who can participate. And also, you know, the time of Easter is time for communion, where we need to physically share our communion together. But now, because of this, it means each family will need to do communion on their own at home. So there are all those, especially for Easter, it was very symbolic to do communion together, but it's not going to be possible. And the conferencing, the usual conferences, you know how people enjoy conferences here, you know, having camp out or conferences, Seventh-day Adventist, you know, Osengwayo, AFM and everyone else, you know, the Catholic Church with their rituals and so forth. Now, all those things will not happen as we are used to them. So it's very difficult. Like, for instance, I've got my mother. She's a very devoted Catholic. And now, because she's over 70, the church has asked her not to come. And for her, this is very painful because, you know, for her, this, you know, time of the cross going around and doing all the Good Friday, the you know, drama that is done at church, then she has to take sacrament. But now the priest has to do sacrament separately for them as old people. They have their own day. So, like, tomorrow they will all have to come for the old people. But they want the Friday. They want the atmosphere of Good Friday. But they won't have it this year. So it's very difficult.
So singathi ke kunzima kangakanani ngesintu sibili nqa ngokuvikela kubandla khona ukuthi nize liyenze inkonzo kumele lenze.
Kunzima kakhulu ngoba ngenxa yokuthi kule kufaka ukuthi ungaba labantu abangaka enkonzweni kuthi ukuthi sokudingakala ukuthi abantu abaningi sizabe sisebulenjini. Njengathi sile nkonzo namhlanje izabe sebulenjini. Kuthi kuba nzima lokho ikakhulu ebantwini abadala, ebantwini abangakwanisiyo ukuthi bangene kulenjini, abangasoze bebe nayo nemali eyokuthi bekwanise ukuthi bezibhadalele bethengeke idatha leyo. Kuba nzima kakhulu. Bengikhuluma nje nxa sikhuluma nge-Easter sikhuluma ngesidlo, sikhuluma ukuthi abantu bahlangane kube lesidlo ibandla lonke kodwa ke ngenxa yokuthi sihlangane kule njini kuthi ukuthi leso sidlo sesizaba khona ezindlini thina ebandla lethu kathe sile conference eyenzelwa ekule njini singeke sahlangana laba abayehluleka abaluthwala khona babukela intshumayelo khona kodwa akufani lokuthi abantu bahlangane bebonke.
Marvelous.
Aiwapo tiri kunzwa Reverend vari kutaura ivo kuti nguva iyoyi yeEaster nyanya kune vamwe vanenge vari kuda kuti vaende kumakereke hazvisi kukwanisika nguva ino nenyaya yeCOVID-19 saka vari kutaura ivo kuti vakatarisa vanhu vakadai vabva vapa muenzaniso wamai vavo vachiti vanenge vachida kuti vanowana chidyo chavo semusuwe chishanu kudai sanhasi Good Friday asi vanzi vanzo yamangwana sezvo ririwo zuva richapiwa vakwengura nevamwewo kuti vawane chidyo regai tiende kuna mukoma David Siamponda muri kuMinneapolis uko tinoona zvakare imomuno muamerica tisingabve zvedu kuEaster mune nyaya iyeye yekutongwa kwevakauraya wechitema George Floyd muri kudhuze here nekuri kuitika izvozvo
hongu ndiri pedyo ne kuri kutongerwa nyaya yacho kungoti nenhau dzemabasa dzimwe dzenguva unenge uchiti ukambotidongorerewonzwa kuti vari kutaura kuti kudii then wodzokera pabasa uchiita saizvozvo asi ndiri pedyo chaizvo nekuri kuzewa nyaya yacho and ndakambowanawo mukana wokumboiteverawo kuti ndichiona kuti chii chiri kuitika uye kuti nyaya yacho iri kufamba sei
vechitema vemuno vari kuzvitambira sei
vechitema vemunomu chekutanga ndingati vari kuzvitambira nenzira mbiri chekutanga ndechekuti vari kupa kutenda chekutanga nekubvuma kuri kuita vanotungamirira kana kuti yatingaiti iyo the justice system yekuti nyaya dzakaita seidzodzo dzichitanga kutariswa dzichitongwawo zvakafanira kana kuti zvejechetere then imwe nzira yavari kuzvitora nazvo vari kuti izvo hongu muri kuita asi hamusati manyatsokuita zvatiri kuda kuti zviitike chaizvo nekuti pane makeses akawanda akafanana neizvozvo zvakaitwa kuna George Floyd asati atanga kuongororwa and izvozvo ndo zvatiri kuda kuti zviitwe and hatisi kuda kuti mumirire pakuongorora nyaya idzi chete asi tiri kuda kuti paiswe matanho ekuti nyaya dzakadai hadzifaniri kutoitika hatifaniri kunge tiri pamberi pamatare kuti tigarire kutongana nenyaya dzakadai nyaya dzine chekuita nekurawa kwomunhu nekuti ndiwe ganda ripi izvozvozvo ndozvavari kuti aiwa hatifaniri kuti tinge tichisvika kumatare nenhau dzakadai so isai mitemo inodzivirira kuti zvakadai zvisatomboitike nepekutanga pacho
aiwa tinotenda tombodzokera panyaya yeCOVID-19 nyaya yenhomba imomo iri kutambirwa sei nevechitema nekuti tinoona kune dzimwe nzvimbo tanga tiri kunzwa kuti vamwe havasi kuwanikwa vachibuda neuwandu hwavo kuti vanobayiwa nhomba iyi yeCOVID-19 kwakamira seiko
ya kunoku kudambudziko iroro richipo nekuti chinonyanya kuti rikure tingati handinyatsozivi kuti muchishona ndingazviburitsa ndichitichi but tingati mastructural inequalities kakusaenzana pakati pavanhu vamarudzi kakabvira kare nokuti mukatarisa izvozvi chiri kunyanya kupa kuti zvienderere mberi ndechekuti pavanhu vechitema nekuti vanga vakadzvanyirirwa kubva mukupiwa dzidzo uye nekupiwa maresources kana kuti mainstitutions akaita semahospitals maclinics munharaunda dzavanogara saka yatinoti iye yatinoti health literacy pakati pavanhu vechitema kana kuti macommunities echitema inenge iri low inenge yakadzikira vanhu vanenge vasinganyatsozvinzwisisa kuti zviri kufamba sei and kekupedzisira munozoona kuti vanhu vanenge vasisina ruvimbo kana kuti chivimbo kumahospitals iwayo kana kuti navanana mukoti saka panotanga kutaurika nyaya idzi Muona kuti vanenge vachi ruzhinji runenge ruchifungidzira kuti aiwa tiri kuda kuitwa experiment vanhu varikuda kudzidzira basa patiri kuda kuona kuti zvinoshanda here. Saka vazhinji vanozozviramba ende zvinonyanya kurambwa muma communities kana kuti munharaunda dzinogara vechitema kana kuti vaya vemaHispanics. But mukatarisa zviri mutorerwo uri kuitwa nhombai uyu even nevechichena vakabudirira vana muzvina bhizinesi nevapi zvavo vari kumhanyidzana kunonotora chivaccine iyi. Asi nekufamba kuri kuita nguva right now tiri kuona kuti munzwisisirwo uri kuitwa denda iri uye nevaccine unenge uri kuti improvei, but hatisati tanyatsosvika because mukatarisa manumbers evanhu vechitema kana kuti nzvimbo dzinogara vanhu vechitema vakanyanya vari kutora nhomba iyi yakati dzikirei nemanumbers atinowana kune macommunities mamwe anenge achigara vanhu vechichena kana kuti vanenge vakatibudirirei mbicha.
Thank you so much, Gibbs.
Yes, let's go to Reverend Swanda. So looking at the time period when people are celebrating Easter, it's almost 4 days, or it's 4 days. So during this period, don't you think that maybe there could be a surge in infections, COVID-19 infections? Sorry, I think you're off-grid now, Swanda. Swanda, I think if one year I lose the volume, so as what you have to change. So ke ongakwenza ungakhatha ukhambe kuma uphenduke uphenduke khona manje. So while he's doing that, let me talk to Mr. Siyampondo. So Mr. Siyampondo, looking at the way things are happening, we know that there is always an upset of cases, especially when there are holidays. So what do you foresee from today up to Monday? Is there any change that is going to happen in terms of figures?
Yeah, if you are not careful, Gibbs, there's going to be very much change that is going to water down even the progress that we had made in the previous weeks and previous months. And it is going to be regrettable because if the moment we enter into like phase three or the wave three, then we are really in for it. So if people, they do not observe these COVID guidelines, we are going to do us a very big harm because I foresee these cases increasing again. And basically, I think that's the challenge that we are seeing here because if people, they disregard what has been put in place and we start spreading the COVID-19 again, then the whole new regulations of even tougher COVID-19 regulations or lockdown is going to visit us back again. And we do not want to go back that direction again because most families right now, they are struggling in terms of fending for themselves. They cannot get enough resources. You know, talking of our country, Zimbabwe, most people, they are surviving on vending and manual or informal jobs. So if we get back into a lockdown again, I mean, the struggling is just going to worsen.
Yes, marvelous. Quiet, marvelous.
Distance of Zororo in the COVID, sorry, the Easter Rakati Rebay. Mungazo wona here wandu wevanu vachawani kwa chibatuwa ni COVID-19 huchikwira. Chizokera yedu kunyika yedu Zimbabwe uko truku wana kutipane mitemo ya kapiwa. Yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana kumachechi vakawanda vachinzi vanofanira kunge vari 50 nezvimwewo zvakataurwa. Asi tingawana here uwandu hwevanhu vachabatwa necovid-19 huchikwira nenyaya iyo yezororo?
Yes, ndinotenda Sis Marvelous. Muchaona kuti mitemo yakaiswa maringe neEaster mitemo inoita sekuti inorwadza pakuti inoita kuti vanhu vazhinji vasaungana. But kana takazvitarisa zvinogona kutidzivirira kutibatsira isusu pakuti tisarambe tichitapurira denda recovid-19. And inini sokuona kwangu vanhu vakasatedzera maguidelines aya kana kuti mitemo yakaiswa vakaenderera mberi nekuungana, ndiri kuona macases kana kuti eurwere hwecovid-19 huchienderera mberi kana kuti huchikwira. And izvozvo zvinotipa kuti tidzokere futi mulockdown kana mitemo yelockdown inoita kuti munhu wese anzi chigara mumba usachifamba nekuti tikatarisa patanga tava izvizvi apa zvinhu zvinenge zvanga zvave nani mbichani mamwe masectors economy akuvhurwa vanhu vachinzi endai chidzokerai kumabasa muite chakati nechakati saka vanhu vakabuda neuwandu hwavo vakasacherechedza mitemo yeCOVID-19 yakaiswa zvichareva kuti ticharamba tiine denda iroriri saka Easter holiday ngaisava mukana wekuti titapurire utachiwana hweCOVID-19 asi kuti tikazvicherechedza tikaendawopo pamanhengeri pamazoom meeting iwayo nepaindanet tongoona kana kuteera zvese zvinenge zvichiitika tiri ipapo zvinotibatsira kuti mangwana kana kuti gore rinotevera tinge tine Easter yakanaka takaungana semakereke
babu Ndlovu kumbe uyasizwa kuna manje babu Ndlovu eJohannesburg uyasizwa yini khona ngapha babu Ndlovu kulekane Ndlovu uyangizwa kungazani lokhu kutatsela kachana inetwork yakhe mbonani ubabu Ndlovu wangcono uphume phandle ngoba lapho khona ngani awuhambi ngemfanelo so babu Sibanda uyangizwa khona manje
ye ngiyakuzwa
ye so looking at what is happening worldwide you know this COVID-19 situation is really very bad so looking at how people can try by all means to prevent you know infection and all these kind of things why do you think that churches have been regulated so much in terms of you assembly and having sermons
I think the challenge has been of course its numbers we have you know if you talk of our conferencing you know some churches will be roughly you are talking of an average of 1,000 people 500 people so the risk for infection can really be high if extra care is not taken but of course one issue is a lot of these church buildings are very big if there's proper spacing of people and precautions are taken I think this could have been a negotiation that the churches should have had with government because most of them have big buildings but then we have churches that have small buildings or meeting classrooms I think those can become very crowded however the argument that's always there is if people are going to supermarkets if people are getting on a Zupco bus what's the difference between that and churches meeting and I think churches have adhered they'll sanitize they will arrange the benches or chairs in such a way that people are at an arm's length away from each other. I think as far as I know, most churches have complied. If you don't have a mask, you can't come into the service. So I think there should have been dialogue between government and churches just to slightly increase the number. And for those churches which are big or they have cathedrals, for instance, some of our churches are 5,000-seater churches. To be honest, if you have a 5,000-seater church and you have, say, 1,000 people or even 500 people for that matter in that church, they will be so spaced out that there would not be a problem. But I think government has just been cautious, which is okay. So our meetings are now on Zoom, they are on Facebook, they are on WhatsApp, which is a disadvantage in the sense that for Easter, you need people to be in one room. We needed to have that communion together. We needed to have that time to fellowship together, but that's not possible.
Yeah, I will find a sin to connect with you in Dava. Okay, I'm a band vessel. What color is Christo? You have been to where you're sitting, eh? A cool. Because you're going to go.
There was one of the Amabans that kind of in US civil got cool. Ubuti Benga Sangani. Jalukulman, the best nigger nanny left 50. Ikanti bengikhangela ukuthi mina singakhangela izakhiwo zamabandla esiKristu amaningi zinkulu kakhulu okokuthi bezingakwanisa ukuthatha abantu behlale bekhatshana-khatshana ngiyabona ukuthi kulezinye ezilama-5,000-seater ezithatha abantu abayi-5,000 ezinye zithatha abantu abangama-1,000 eziningi zazo ngama-500-seater so like nxa umuntu engxenye esithi umuntu le-500-seater sithi hayi ndoda ngenisa 150 kuphela kumbe 200 bayavele bekhatshana-khatshana abantu labo ngakho mbona ngani kwaba lephutha lokuthi bekumele ngabe kuxoxisene lo hulumente ikakhulu nxa sikhangela i-easter okuyisikhathi esiqakathekileyo kumaKristu ukuthi kumele kube necommunion abantu behlangene njalo kube lendlela yokuthi abantu bekwanise ukuthi bekhonze bebonke. Ngiyabona ukuthi eSouth Africa bakwenzile lokho, sokusho ukuthi bekukwanise ngoba iSouth Africa singakhangela bona i-infection yabo inkulu iphezulu, inani labo liphezulu kakhatshana kule lethu, kodwa bakwanisile ukuthi bekwenze. Ngakho-ke mina bembona ngani kuyadingakala ukuthi kube nendlela yokuthi ngabe kukhulunyiselwe lohulumente, kodwa kungasenani. Mbona ngani sokuhlangana ebulenjini sokusenziwa yonke into ebulenjini.
Siyakuzwa baba ukhulekani Ndlovuya, ngizokhona manje.
Ngiyakuzwa baba uDube, ngiyakuzwa.
Siyabonga kakhulu. Ke ngena khonapho-ke la utsho ukuthi liyenza njani khona manje ngesikhathi sekhefu lepasika.
Ngikhange ngikubonga nami ukungena phakathi enkundleni zokuxhumana. Lana eSouth Africa basivumelile ukuthi sihambe sokudla iPhasika. Ku-open space kufakela abantu abangu-500. And then ngaphakathi kufunakala abantu 200. Enkonzi zethu zeZayoni, njengoba ngishilo kuukuthi ngaphansi kweZayoni, eZayonini asikho more than 200 abantu uma siyenza inkonzo yephasika. Mhlawumbe singaphelela lapho 100 something. Sokuthi le ndawo ezikhona zindawo ezinkulu, abanye bayakhile imikhukhu yabo yokukhonzela, banendawo enkulu. Kusho ukuthi lapho engikhona siyabhukha amaholi. Yena masilinge nje umthetho ukuthi afune abantu amamodali 200 kuleyo ndawo. Kanjalo njengenkonzo yeZayoni siyakwazi ukuthi singene njalo sihlale ngemthetho wakhona. Njalo ephasikeni sijwayele ukuthi iphasikane kuqale ngo-Thursday lizele yokuphela Sunday. So akukhonakalanga ukuthi kwenzeke ngenxa yalesi sifo se-COVID esikhona.
Ye mana kancane baba Ndlovu, Marvelous Choir.
Mboyenda kuna Mukoma David. Mukoma David, saka imi muchange muchiitsei, mune mabiko here amuri kuita, muchaita sei paista?
Isusu mabiko ndiwayo tinenge tinawo paintaneti ipapapo, nokuti tisu vamwe vane makereke akavharwa. So of course kunenge kuine vachaendako but number wo zvekare inenge yakaita sei, inenge yakatarwa, inenge yakadzikira. Saka vazhinji vedu tichangoona tiri paintanet paZoom. Saka tine maconferences akasiyana-siyana akaiswa kana kuti atakagadzirirwa. Mamwe acho aruto, imwe yacho iri kutotanga manheru anhasi. Mm-hmm. Then the Saturday, Sunday, panenge paine zvidzidzo zvinenge zvakasiyana-siyana. Then anenge ane mapokawo zvekare akasiyana-siyana kuti mayouth vechidiki vanenge vane dzidziso dzavo dzakasiyana nedzidziso dzinopiwa vechikuru. So zvinotishungurudza because ndinoyeuka ndichiri kukura semudiki, like ndichiri youth as a Seventh Day Adventist. Ndonguva mwaka wegore wataifara iwoyo, chiziva kuti kana Easter yasvika ndinenge ndakagadzirira kuenda kukempi kunonosangana nevezera rangu tichidzidziswa ikoko zvinoenderana nezera redu. But izvezvi takungoitawo zviripo, tabudo muboka racho. Saka tinenge takudzidzawo takatarisa tiri pachitiri paintanet pamasaisai maconferences eZoom akarongwa.
Maybe if you can tell us that in English that you were talking about recollecting in your youth days when you were still young and you were going on camps and so forth. How are you going to be observing this Easter during this COVID-19 era?
Yeah, due to the difficult and challenging circumstances of COVID-19, I think we are going to do it differently than the traditional ways we are used to it. As I did say, growing up as a Seventh-day Adventist youth, this was the best period or the segment of the year for us as youth, because it gave us that opportunity to go and meet as youths and to receive appropriate messages and teachings away from our homes, away from our parents, and that kind of isolation with people of your age group. I mean, it really molded us in a different way. But due to COVID, around this time, we are just going to be observing or following the Easter teachings via Zoom and other social media or social platforms that has been created that will be following these happenings. It's going to be a different experience altogether, but I wish I hope we are going to get to get the best out of it.
Thank you so much, Gibbs.
Yes, let's try Reverend Usenis Banda. So, Reverend Usenis Banda, we are winding down our show today, but we still have got some 8 minutes to go. So, if you were to tell Zimbabweans on what is happening during Easter, do you think that, you know, your kind of followers are actually getting the COVID message, one, and secondly, the word of God under these circumstances? I think we are cut again. So can you cut and come back? I think you've got a sound issue there. So the same applies with Siyampondo. So Siyampondo, at the end of the day, are people really getting the word of God in the truest sense while they are still running away from COVID? You know, so is it going the right way in churches?
Sorry, I didn't get the first part. We had a glitch a little bit.
Yeah, okay. So the issue here is, you know, with COVID and all these kind of things, are people really getting the word of God in the truest sense? You know, it hitting home. Like, you know, there's this fear of COVID. So at the end of the day, you've got this fear of COVID and you are listening to the word of God. So there's a sort of like a clash there, you know, of interest.
Yeah, definitely there's a very big difference, Gibbs, because firstly, as we said, most Christians, they cherish being in person. And right now, it's something that is impossible because of the circumstances that we are living in. Right? Mm-hmm. Are they receiving the word of God? Some, yes, but I bet there are some challenges. So some of these challenges involves being distracted. So there's a reason why people, they go and gather in a church. So to me, those gatherings, it's a social support to me. Having those people of your own belief, of your own liking together, I mean, you tend to open up more to such people. But in terms of how they are getting or how the word is being delivered to them, yes, some they are getting it, but there are some challenges because it's not everyone who can afford to be on Zoom. We are having like old peoples and even other young persons who are in rural areas where there's no connectivity. So talking of Zoom to them, it's more like it doesn't even exist to them. So some people, they are getting something, but others, in terms of the preachings, they are not receiving the word of God the way that we used to receive it in the traditional ways. So that's a challenge that we are having, and I pray a solution is going to be found soon.
I don't know whether Reverend Hosseini can hear me. Reverend Hosseini, can you hear me? So I think he still has got that kind of challenge. So all this reminds me of one thing, Siyampondo. You still remember in the 1980s when we used to watch television, you know, you go and crowd at a neighbor's house and, you know, be having some children from the locality coming to watch TV. So I think that's the new normal. You know, Reverend Stella, can you hear me now?
Yes, I can hear you.
Yeah, so we've got this new normal in which, you know, going to church is as hard as watching TV in the 1970s, you know. So this is a new normal, right?
Yeah. I think this is a big challenge. Mm-hmm. The issue of data, you know, for most communities, for people, like I was explaining about my mother, that she would like to have communion with other people, but the challenge is, you know, because of age, she's restricted. But now, for most people in the townships, rural areas, connectivity is a big issue. As you can see, yeah. I've been struggling myself, you know, and I'm in the low-density suburbs. But the reason why I'm struggling is because ZESA is switching off power, and it's affecting the signals even for Wi-Fi. So this is the problem we're having now. So can you imagine then someone in Lupane, Isilwane area, or Gwandandebe, or Binga, and so forth, they are not really getting signals. So it's a big challenge, and it means more and more people will be celebrating at home as families. So that's the big challenge. And in terms of the COVID message, I think people are getting it, but as usual, there are lots of challenges. I just passed through Gwanda, just to give you a quick one. Through Gwanda, and people are gathering amaqimbi. I've never seen such a crowd. I think they're almost, I'll share photos with you later, they're almost 100 or 200 people in different spots. Each spot will have 100, 150, 200 people with no mask, with nothing, harvesting amaqimbi. Mm-hmm. So the economic situation also is forcing people to, you know, to cast off restraint. So we had to stop and give them some mask, you know, to say, please put on some mask, but we could only give so far. I think they almost, at one spot, they almost over 300 people. And without exaggerating, not one of them had a mask. So we face in Zimbabwean context, we can say the message, but also the issues of poverty have a long stretch their arms into the context in which people live and make it difficult for them to adhere sometimes. Now, the vaccine is there. There are fears. Some are taking it. But if you can look at the figures, we are still far, far below what should have been, where we should have been by now.
Yeah,
fine. Yes, ngasikhangela ukuthi iPasika abantu bayezwa indaba lePasika kodwa abaningi bazayihlile ukuhlangana labani ngenxa yokuthi abalayo idatha leyo ukuthi baconnecte njengoba kuhlangane kulenjini. Ikanti njalo ubuyanga lokuswela sokwenza abantu into leyo-COVID bengesabi. Ngedlulela phana eGwanda, phakathi kwe-Bybridge leGwanda, abantu begola amacimbi abane besedlula i-300 kwelinye ixuku i-100 kungala lo yedwa le-mask begijima kuphela bedinga amacimbi egangeni. Ukuthi umkhuhlane kusima ama-truck avele eSouth Africa ukuthi bengabe bethole umkhuhlane kodwa abantu behlangana labo nje. So umkhuhlane lo we-COVID ngapha siba lengqobe yokuthi ubuyanga bethu benza ukuthi abantu bethu bethengise ezindleleni bengene ngale bedinga amacimbi bengalama mask.
Maybe if I may just chime in there from what you saw, isn't this the type of place where government should be sending in people to talk to a captive audience which is already there? You know, what is going on there?
Yes, I think government should have, look, in the first place, they are arresting other people for breaking COVID-19 regulations. Look, these people are...
Oh, I think you got a bit cut off. You see, this is exactly what he was talking about. Suppose he was preaching, you know, or it was a question of him praying. Look where we're going to be now, you know, without the reverend, when he was about to say something very, very important, nonetheless. So anyway, there's no extra time here. We have to come to the end of the program. We should take our guest this evening, Reverend Hussein Sibanda. And today he had a very serious challenge with his network because he says ZESA is going in and out. So then there was Kulegani Ndlovu, who also had some challenges in Johannesburg there. And then we had David Siampondo, who is here in USA. And signing off is Kip Stube in Maryland saying, have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mkanganya, who is saying, happy Easter, muvene Easter, yakanaka. Bye-bye.
Bye-bye.